Manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 31, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Ainiso kuona kwangu somubereki ndinoti zvikoro zvavhurwa hongu zvakanaka asi panyaya yemari yefizi dai vapavo vabereki nguva yokutsvaga mari pasina zvokuti mwana atenda kuchikoro nhasi otondonzidzoka zvikoro zvavhurwa zvokujuma vabereki havana mari dzakatotambirwa dzagara ishoma dzakatopera
vabereki voshora vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vavo vasati vabhadhara mari dzechikoro
kakubvira iko zvino vose vanoziva kuti vachada kuuya ngatiite chipitipiti vanhu voenda vonoti vonovhakisinetwa kuitira kuti date reshuwo rozosvika vanhu vakagadzirira zvinotiwana ngachitiwane nedzimwe nzira asi takagadzirira takazvii takavhakisinetwa
Harare Agricultural Show inoti vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kana kuvhenekwa havasi kuzobvumidzwa kupinda mumusika wegore rino Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 15 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 4,416. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere chine zuro vakare zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nechimwe kana kuti 124,581. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 112,399. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi maviri zvine mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 2,552,573. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu negumi nepfumbamwe zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,619,463. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vabereki vakawanda vari kuchema-chema kuti zvimwe zvikoro zviri kudzinga vana kuchikoro vasina kubhadhara mari yechikoro yakakwana iyo yakawedzerwa zvikuru kotoro ino kunyange mutemo wehurumende uchiti vana vasina kubhadhara havafaniri kudzingwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji mumasvingo zvinosanganisira Runyararo, Murombo neFrancis Apiri Primary, Christian Nemcheke Secondary zvadzinga vana vasina kubhadhara mari muzuva rechipiri rekuvhurwa kwezvikoro. Izvi zviri kukanganisa vana vanofanira kunyora bvunzo vakavhura svondo rino nekuti vakarasikirwa nenguva yekudzidza yakawanda mulockdown. Vabereki vazhinji vataura neStudio 7 vachema-chema kuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro nekudaro vakange vasina mari. Vanoti vakuru vezvikoro havasi kuvanzwisisa vadambudziko remari iri. Umwe mubereki amai sungano zvarebwanase vanoti zvikoro zvinofanira kuvapa mukana wekutsvaga mari sezvo kotoro iyi yakavhurwa vasina kugadzirira.
Ya inisoku wana kwangu sombere kindinoti zvikoro zvavhuro vahongo zvakanaka asi panyaya yemari yefisi dai vapavo vabereki nguva yekutsvaga mari pachina muchokungoti mwana atenda kuchikoro nhasi otondonzidzoka zvikoro zvavhurwa zvokujuma vabereki havana mari mari dzakatotambirwa dzagara ishoma dzakatopera saka kana vakapavo vabereki mukana sezvo chikoro chivharwa muna December honge tavo kuwirirano navabereki kuti tichange tichibhadharawo pamwedzi pamwedzi kusvika mari yapera apa mwana achidzidza pana muchokuti mwana ari pererwa namazuva haisi mhosva yomubereki kushaya mari mwana unofanira kudzidza
izvi zvatsinirwa nemumwe mubereki wekurunyararo West amai Beatrice hama dziripi vane mwana adzingwa chikoro nhasi
inini semubereki ndiri kurwadziwa zvikuru nenyaya yevana vechikoro handizi kuti hurumende yadiwo dai vangotinzwawo kuti vana vaende kuchikoro vambodzidza isu tichitsvaga mari tiri kuuya tichibhadhara saka vakavadzinga hwani vana ava vanga vasiri kuenda kuchikoro kwenguva yakareba vana ava havana kudzidza ava izvozvi zvivari ku vamwe vari kutotanga kutonyora magrade 7 mafomu 4 mafomu 6 asi vanga vasingaendi kuchikoro vochiinda kuchikoro kuya vosvika zvavachidzingwa
zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari nezvikamu zvinosvika zana kunyange hurumende yakanga yakati zvikoro zvichawedzera mari nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana chikoro cheHelen Magee Primary chaiita zviuru zvina zvemadhora ERTGS kotoro yapera chave kuita zviuru zvipfumbamwe kotoro ino vakuru vezvikoro vabatwa nestudio 7 varamba kutaura vachiti havabvumidzwi nebazi rezvedzidzo kutaura nevatori venhau asi mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti
anofanirwa kuitwa inonzi mapayment plans sama payment plans aya ndo anofanirwa kunge achibatsira kuitira kuti vabereki vana vaende kuchikoro chikoro chirambe chichienderera mberi kwozoitawo vanoti hurumende yakabvumidza kuti school fees ikwidzwe ne 33% ayo ndo manyepo emandiriri hapana school fees yakakwidzwa inosvika 33% isusu takangoti mazuva awedzerwa saka naawedzerwa unoshandisa maapproved fees toita inonzi pro rata
asi vamwe vabereki vakaita sava hard life tangai vanoti zvikoro zviri kuramba murawo wehurumende wekuti vabhadhare mari zvishoma nezvishoma
zvikoro izvi hazvisi kuda kuteerera zvichemo zvedu izvi varingoti kana mwana akapinda pagedhi ongonzidzokera kumba unotora maresiti maresiti anenge achitodiwa ndiye mari yakakwana pamavhurigo akaitwa chikoro isi tasina kugadzirira zvinhu zvokuti tataurwa kuti lockdown yaextendwa by another 2 weeks
vabereki vazhinji vari kuti zvikoro zviri kuvaudza kuti havakwanisi kudzidzisa vana vavo pasina mari yakakwana nekuti kunodiwa mari dzakawanda dzimwe dzekutenga zvikwanisiro zvokudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 zvakaita semamask nemasanitizer zvichakadaro mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reamalgamated drought union of zimbabwe atus vaobed matsaraure vanoti vamwe varayiridzi vakasungwa nezviro vachiratidzira
varayiridzi vanokwana gumi nemumwe vakasungwa varara muchitokisi vanga vari 8 nevamwe vazodzi vadanwa kuti vazoti vabatane nevamwe vachibva vapara mhosva yekuratidzira kuwedza pachikoro chinonzi Matsine Primary vasina mvumo varayiridzi havavairatidzira nenyaya yekuti mari dzavo dziri kudhidhaktwa pavanenge vaenda pastrike pastrike yatakaenda first term
ko varayiridzi ava vari kumiswa pamberi pedare rini tafunza vamasaraure
gift mutasa vezimbabwe lawyers for human rights vachange vachimirira varayiridzi ava vanenge vakupomerwa mhosva yekuti vakaratidzira zvisiri pamutemo nyaya yekuti hatiwazi ingapinde mudare mangwana
kunze kwekunetseka kwevabereki kubhadhara mari vana mumadhorobha vakawanda vanosangana dambudziko guru rekushaya zvekufambisa sezvo mabhazi ezvupko ariwo oga anoita basa rekutakura vanhu apo ari mashoma zvikuru ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
vari kuronga chirongwa chekuratidza zvirimwa zvipfuyo nezvimwe veZimbabwe Agricultural Show vanoti show yemunharare ichaitwa musi wa 27 gunyana kusvika musi wa 1 gumi guru asi vose vanoda kupinda vanofanira kunge vabayiwa nhomba yecovid-19 kana kuti vavhenekwa kuti havana utachiwana uhu Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
achitaura nevatori venhau muharare nhasi mukuru mutsva wevarongi veharare agricultural show kana kuti zas Dr. Andrew Matibiri, vati vanotarisira kuti zviratidzwa izvi zvichaitwa pachitevedzwa mitemo yekudzivirira denda reCOVID-19 zvichange zvakakura kudarika makore ese zvichitevera gora kanaka gore rino.
Satamburi mafange vakaraona nekuma vazvinoziya sibage takazara matura ari kuzara seabhizi nyange zvese nezvisu zviriko zvakanaka saka tinofanira kuya tisiko kuitira kuti celebrate tikurudzira nzvimbo tichishingirira kuti tirambe tichirima zvakadai.
Vamatibhiri vati gadziriro yeshow iyi yezana negumi neimwe yatotanga uye vanotarisira kuti varimi nemakambani ese anopinda muzviratidzwa izvi gore negore vachapinda zvakare gore rino. Zviratidzwa izvi zvichaitwa pasi pedingindira rinoti Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement.
Nyaya dzatiri kunyatsotarisira inyaya yatii Mining Village. Tida kunyatsoti veMining Village varatidzire kusenza kunoita zvekuchera zvinipasi nekurima zvinhu pamusoro pedu zvinosenza pamunje pesimu. Nechimwe chatiri kuda kuratidzira kune vanhu chekuti hazvirevi kuti kuuya kushoo kuri kuuya kuno semunhu unogona kuiona zvakare shoo iyoyo kati aya yatinomabvaiswa platform inenge iripo.
Sachigaro wezs vaIvan Craig vati denda recovid-19 ravadzidzisa zvakawanda. Nekudaro vese vachange vachiratidzira kana kuuya kuzoona shoo vanosungirwa kunge vakabayiwa nhomba yecovid-19. Vanenge vasina kubayiwa vanofanira kuburitsa umbo hwekuti vakaongororwa kuti havana utachiwana hwecovid-19 mukati memaawa makumi mana nemasere shoo isati yatanga.
Uyezve tinenge tichinatsoona kuti pakuya kuri kuita vanhu taita here zvese zvinokodzera vanhu tinenge tichiita zvekugeza maoko zvekusanitaiza nekuona kuti taspreya nekuona kuti mahoo matiri kuenda vanhu vanenge vakagara vakasiya chinhambwe chakati kure kuitira kuti tisafanane chirwere ichi.
Mukuru werimwe remasangano anomira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vauza Studio 7 kuti mwaka uno wange wakanaka uye vagadzirira kuenda kushoo.
Pane zvekuendesa kushoo tingati zvinorimwa zvezvirimwa zvevarimi zvingava mhuka kana zvirimwa zvemuminda haikoko vanhu vakagadzirira. Gore rino kune zvokurakidzira zvakawanda.
Vakurudzirawo varimi vese vari kuronga kuenda kushoo kuti vabayiwe nhomba vachiti iyi ndiyo nzira chete yekuzvichengetedza kubva kudenda recovid-19.
Vanoziva kuti maexhibitor vari kufanira kuenda kushoo kunorakidzira zvirimwa zvavo imwe nzira yekuti tizvidzivirire kubva kudenda iri recovid-19 kugara tabayiwa nhomba yecovid-19 vaccination iyai. Saka kubvira iko zvino vose vanoziva kuti vachada kuuya ngatiite chipitipiti vanhu voenda vonodi vonovhaccinatwa kuitira kuti date reshow rozosvika vanhu vakagadzirira. Zvinotiwana ngachitiwane nedzimwe nzira asi takagadzirira takazviita kavhaccinatwa.
Harare Agricultural Show musika mukuru wezviratidzwa zvekurima uye unowanzoitwa mushure mokunge mamwe mashoo madiki ekune mamwe matunhu ese munyika aitwa. Shoo iyi inogaroitwa muna Nyamabvuvhu asi gore rino nerapfuura izvi zvatadza kuitika nekuda kwedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe hama dzevanhu vakatsakatiswa panguva yekukura hundi dziri kugunun'una kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti nyaya iyi igadziriswe zvachose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kugunun'una uku kwakabuda nezuro pakukumikidzwa kwechivakwa chine mazita evamwe vanhu gumi vakanyangariswa mugore ra1985 kumatenganyika ekuslovela mudunhu remidlands panguva yegukura hundi semucherechedzo wekuvarangarira. Mumwe wevanhu vaivepo pachiitiko ichi ndeamai Anna Ndebele vakasara vave shirikadzi mushure mekunge murume wavo vaKefas Ndebele vapambwa pamusha pavo usiku nevamwe vanhu vaive vakapakatira futi vasingazivikanwe kuti ndivanani. vachiratidza kushushikana zvikuru amai Ndebele avo vave nemakore makumi manomwe nerimwe vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chiitiko ichi chaiva nemakore anopfuura makumi matatu chaitika vanoramba vachirwadziwa zvikuru nekuti nanhasi havasati vaziva kuti chii chaizvo chakaitika kune murume wavo uye kuti akavigwa kupi. Muzvare Patricia Valeni avo vaivepo pachiitiko ichi vana baba vavo vakapambwawo panguva imwe chete. Vanotiwo mwoyo wavo uchiri kurwadza nekuda kwenyaya iyi.
Kubvira pakashaika baba vangu takaita maproblems akati wandei nekuti vanina vangu vanga vasati vapedza chikoro. Saka kuti vawane mari dzokuenda kuchikoro zvaitonetsa and maitikirwa zvakaitika kuchikoro kwacho vachitorwa ini ndanga ndiripo zvakandikuvadza mumwoyo mangu zvakanyanyisa. Plus musha wavo nanhasi hausi kugara munhu. Musha wakangosiyiwa wakangodero. Tiri kutotya kana nekutonogarako because hatizivi kuti chichaitika kwatiri chii.
Muzvare Valeni vanoti kunyange hazvo hurumende yave kutaura zvikuru nezvekugadziriswa kwenyaya yeguku rahundi havaoni chakati tsvikiti chinobatika chiri kunyatsoitwa.
Dai vagadzirisa vaitisa kuti vanhu vawane zvinhu zvakaita sema death certificate vakwanisewo futi kukombanzeta vanhu nezvinhu zvakaitika vataure chokwadi varatidze vanhu kana kuti kuchizivikanwa kuti vanhu vakafira panzvimbo yakati vanhu vagotorawo mabhonzi anenge asara iwawo agovigwa zviri decent.
Vadhingilizwe Mukandla vane vabereki vavo vakatsakatika panguva iyi uye ndemumwe mugari wekumatenganyika ekuslovela ari kutungamira pakutsvaga chokwadi chezvakaitika. Vamukandla vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kutaura kuti inoda kuti nyaya iyi igadziriswe vanoshamisika nekuti vanoona sekuti kune vamwe vanhu vari kushanda kuti izvi zvisaitike.
Vanhu vanotya vanhu havasati vaneshuwa kuti hapasisina munhu achatokwa here. Wese for now takavaka last time musa 26 June tichiisa dombo ranga rine mazita evabereki vakashayika then dombo racho rakabiwa so zvokutoti hatizivi kuti maybe as time goes on tisu tisavingwa totokwa here kana zvisaita sepo kuti president ari kuvhuma kuti nyaya ingaita uko but chinoshamisa ndechekuti ndevanani vari kuita izvi.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hurumende yava Emerson Mnangagwa yave nenguva ichiti iri kuda kuti nyaya yeguku rahundi igadziriswe. Masvondo maviri apfuura mushure memusangano wakaitwa pakati pavamunangagwa nemamwe madzishe muguta rebulawayo munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana vakaudza vatori venhau kuti hurumende yaive yave kutanga hurongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzevanhu vakaurayiwa panguva yeguku rahundi. Vamangwana vakatsinhira kuti mutungamiri wenyika aitungamira pachirongwa ichi nekuda kwake pasina anomumanikidza nekuda kweshungu dzekuti nyaya iyi igadziriswe zvizere. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanotsinhirawo maonero ekuti hapana zvinobatika zviri kuitwa nehurumende vachiti zvakakosha kuti hurumende itange yabudisa chokwadi chizere panyaya iyi.
Chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yeZimbabwe kubudisa nekutepfenyura pachena tsvakurudzo yakaitwa panguva iyoyo makomishina yakaiswa kune yainzi Chiambakwe Commission neDumbu Chena Commission zvese izvi zvinongazviburiswa pachena kuti ndezvipi zvavakawana pavaiongorora zvakaitika munguva yeguku rahundi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikama ibere vati hurumende iri kuratidza kuti haidi kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo iri kuenda kumberi kweboka reNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC riripo pamutemo kuti rigadzirise nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 paNyama Township kuSlovela ndini kudzanai Musengi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Urongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura edutu mupengo remhepo rinonzi Hurricane Ida kuLouisiana muAmerica wapinda muzuva repiri. Hurricane Ida yakavhiringidza nzvimbo iyi nemusi wesvondo uye urongwa hwekubatsira vanhu huri kuitwa pachishandiswawo mauto. Gavhana wedunhu iri Bill Edwards vari kukurudzira vanhu vakasiya dzimba vachitiza Hurricane Ida kuti vambomire kudzokera sezvo dzimba dzakawanda dzisina magetsi nemvura. Bazi re United Nations rinoona nezvemamiriro ekunze re United Nations Environmental Program nemuvhuro rakapemberera kubudirira kwakaita chirongwa chekuti motokari nemabhazi zvisashandise mhando yemafuta anokanganisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti toxic leaded gasoline. Asi kambani yeOpibus ine muzinda muKenya inoti yave kuendesa urongwa hwekuchenesa mweya wekufema nekuwandudza motokari dzinoshandisa dhiziri nepeturu kuti dzishandise magetsi. Vemabhizimusi vari kutambira nemufaro kurudziro yekomiti inotara mitemo yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee yekuti bhanga iri ribhadhare mukati memwedzi mari dzose dzisati dzapiwa kumakambani akahwinha pamusika wemari yekunze, uye kuti bhanga guru iri ringe richizobhadhara makambani anenge ahwina mari aya mukati memasvondo maviri sezviri pamutemo. Kurudziro yeMonetary Policy Committee iyi inouya panguva iyo makambani nevanhu vakawanda vari kuhwina mari pamusika wemari yekunze uyu vari kunzi vari kutora masvondo anosvika kumapfumbamwe vasati vapiwa mari dzavo, izvo zvinonzi zviri kukanganisa mafambisiro emabhizimusi nemabasa avo. Asi mubvunzo mukuru uripo ndewekuti zvinokwanisika here kuti zviitike mukati memwedzi mumwe chete uri kukurudzirwa pachitariswa mari yacho inoda kubhadharwa iyo inosvika kumamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti itarisiro yevemabhizimusi kuti dai mari yavanenge vahwina pamusika wemari yekunze uyu vachimbidze vaiwana kuitira kuti vaishandise ichine uremu.
Hongu itarisiro yevemabhizimusi kuti dai waro mari yavanenge vahwina pamusika weforeign currency auction flow vachimbidzo vaiwana, kunonoka kwayo ndiko kumwe kunokonzera kuti pamusika mutema pazoita mvunga mupopoto marhetsa achikwira. Zvinorakidza kuti zvinoramba zvichikonzeresa kuderera kweuremu hwemari yemuno kana takanangana nemusika iwoyo.
VaMutashu vanotiwo kunonoka kuwanikwa kwemari iyi nevemabhizimusi ndiko kuri kupfumbidza nzira yekuenda kune vanotengesa mari yekunze pamusika mutema, izvo zviri kuzokwidzawo zvakare mutengo wemari pamusika uyu.
Saka tarisiro ndeyekuti zvichida makambani mahombe nemamwe akawanda madoko nari pamuzera wepakati nepakati vakawanda vavo vawane mari yeforeign currency pamusika wechokwadi weauction system, kuitira kuti pasange paine matsimba akawanda anenge achienda pamusika weblack market. Sokuti ndizvo zvatinoona sokunge zviri kuramba zvichisimudza reti iyoyo kuti inge ichisimuka, kunyange dai zvazvo yeofficial rate ichiramba iri pa 85 to 1.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu, avanoti panofanirwa kuve nekugadzikana munyaya dzemutengo wemari yekunze kuitira kuti vemabhizimusi vakwanise kuronga remangwana.
Zvika nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana mabhizinesi, akwanise kubhajeta mabhizinesi, akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo
ndinoona tarisiro yeMPC mukupa weReserve Bank mwedzi umwe chete kuti vanga vachiclear backlog iri kupa pakutiwo pane tarisiro yekuti improve kuita zvinhu mamiriro ezveupfumi kunogona kuitawo zvakare kuti pave any improvement in foreign currency receipts anenge achipinda munyika.
Ko vanoona here kurudziro yekomiti iyi ichikwanisa kuzadziswa mukati memwedzi mumwe chete? Dr. Chitambara vanoti zvinogona kunetsa kunze kwekunge pave kutozoshandiswa mari yakapiwa nyika neInternational Monetary Fund yemaspecial drawing rights kana kuti maSDR.
Kuti supply iyi inogona kuzopedza backlog nemwedzi mumwe chete zvinogona kunetsa unless pa kutozotoshandiswa mari ma SGRL question number 961 part ye mari ku stabilize auction market kana kuti ku improve supply
kunze kwekunge RBZ yakwanisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika vakawanda vemabhizimusi vacharamba vachiita ukama nevanotengesa mari yekunze pamusika mutema kunyanga hazvo vachiitengeserwa nemuripo uri pamusoro izvowo zvinozoita kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vagadzira kana kutengesa ikwire Chirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika nasitabata vanyasha gwazemba murwiri wekodzero dzevechidiki vanove zvakare munyori wemabhuku vagwazemba vakabva kubuditsa bhuku ravo rekutanga rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe murukuru yavaita naMike Hove weStudio 7 vagwazemba vati semunhu wechidiki vakaona zvakakosha kuti vanyore bhuku iri kuitira kuti vechidiki vave noruzivo nezvenhoroondo yenyika yeZimbabwe Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika nasitabata vanyasha gwazemba murwiri wekodzero dzevechidiki vanove zvakare munyori wemabhuku vagwazemba vakabva kubuditsa bhuku ravo rekutanga rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe murukuru yavaita naMike Hove weStudio 7 vagwazemba vati semunhu wechidiki vakaona zvakakosha kuti vanyore bhuku iri kuitira kuti vechidiki vave noruzivo nezvenhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Bhuku iri ndakarinyora kuti ritaure nhoroondo yatiri kubva pakatangira Zimbabwe kuti tisununguke pakatangira papi. Rinobata matopics akawandisisa chaizvo. Rinotarisa kuti pakadonha Zimbabwe ndepapi, the strike yacho ndeipi, nenyaya yekukura hundi. Rinotarisa zvinhu zvakawandisisa chaizvo chaizvo zvakaitika panyika yedu yeZimbabwe kuti tiri kuenda kupi senyika.
Eva kwaZemba, chii chakakurudzirai kuti munyore bhuku iri?
Ndakaona kushupika kwaitika vanhu munyika yeZimbabwe. Zimbabwe vanhu vanoda kuziva kuti chii chiri kuitika ibhuku rinovaka
bhuku renyu rinobata nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki munyika tarisa zvekare ramangwana renyika tichitarisa zvabva kuitika kuZambia uko vechidiki vakabuda neuwandu hwavo vachindovhota nemaonero enyu zvii zvatingadzidza sevechidiki vemuZimbabwe vari kuda remangwana renyika kuti rive rakanaka
Nyaya yekuZambia yakandifadza mayuti akashanda zvikurusa kurara kumapolling stations bhuku iri rinokurudzira vechidiki kuti ngavaende vanovhota vasarase tariro nokufigwa vaende kunoregister kunovhota kuti mangwana yedu ive mangwanawo inoonekwa tiwanewo mabasa tiwanewe zvakawandisa panyika yedu yeZimbabwe iyi zvakafadza zvakaitika kuZambia it's encouraging kumayuti edu kuti vabatani vaende vanoregista kuvhota 2023 achiuya vovhotera mutungamiri wavanoda vovhotera shanduko panyika yedu yeZimbabwe
zvii zvamakatarisira kuti vanoverenga bhuku renyu vadzidze
zvoda kuti vadzidze kuti kwatiri kubva senyika nekwatiri kuenda kuchiri kure we are not yet uhuru we are not yet free sevana veZimbabwe tichiri nevanhu vachiri kutonga vachiri kuputsa nyika saka ndoda kuti nebhuku iri vadzidze zvakawandisa
peta ihurukuru yedu nokuudza vateereri kuti vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana kupi
vari kuda kuwana bhuku iri vanogona kungondibata panhamba dzinoti 0263776498183 tine masoft copy tine maebhuku tine mahard copy tinotumira kuchero kupi kwenyika ungava kuAmerica ungava kuBotswana ungava kupi we can send bhuku togona kungokutumira
avo vanga vari vanyasha gwazemba munyori webhuku rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe Vari parunare na Mike Hove weStudio 7 vari muBulawayo.
Kwazwai vateereri veStudio 7 ine ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano, varairidzi pamwe nevadzidzi nezvechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba inodzivirira denda reCovid-19 kuvana vadiki. Tiri kutarisawo nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munyika munguva yekurwisana nedenda recoronavirus. Mune Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi muineni Mike Kove nasi manheru na 8 PM.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misiro yenhau dzanhasi. Bazirezo utano rinoti vano gumi nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vabereki voshora vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vavo vasati vabhadhara mari dzechikoro. Harare Agricultural Show inoti vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kana kuvhenekwa havasi kuzobvumidzwa kupinda mumusika wegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela njabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 31 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abantu babenelisi labo ukuthi bethole idata lokudownloada behambe kuwebsite, so sivumelana ukuthi la i-City Council isithumele impiko through ama-associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle.
Abanini bamabhizinisi awe-informal sector bahlangana labe-council yakoBulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukuze benelise ukuphatheka nabo kunhlelo ezifana lama-tenders alikhansili.
Away with the mask! Away with the lockdown! Enough is enough!
Izizalwane zabele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ejekiseni ye-COVID-19 zitshengisele ehofisini kamongameli Cyril Ramaphosa zisithi alumiswe uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lemijovo. Inani lasebehlatshwe ejekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe selisedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million, kuthi asebehlatshwe lesibili seliphezulu kwesigidi lengxenye 1.6 million. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Abanini bamabhizinisi awe-informal sector namhla bahlangene labe-council yakoBulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kunhlelo ezifana lama-tenders ali-council azathuthukisa amabhizinisi abo laleli dolobho. Unkosikazi Nesi Sampofu obona ngokwethulwa kwembiko kuli council kanye lomsekeli kasodolobho uKansela Mlandu Ncube babikwa bejele abakade bekulo umbuthano ukuthi bengabhalisa amankampani abo balakho ukuphatheka kunhlelo zamathenda kanye lohlelo lukahulumende olwe-special economic zones lungaqalisa ukusebenza. Ukuze sizwe okuningi okuhlafunwe kulumbuthano, sixoxa lonkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekulo umhlangano.
Namhlanje uBulawayo Vendors and Traders Association ibisenkundleni qoqisana nge-policy eku-City Council ku-BCC ukuthi iyahambelana lathi, ikhuluma ngathi, iyagoqela yini konke esikufisayo. Njalo sibese sikhangela lokuthi siyazwisisa yini izinto ezisemthethweni, imithetho yethu, ama-legal instruments akhona asupporta ukudlelana le-socio-economic rights as ama young informal traders. Then sazokhangela futhi ukuthi kuyini okungabe possible kuma policy suggestions ethu lama alternative opportunities esinga explore njengama youth kuyinokuvunyelwane kulo umhlangano osokuyikho elikhangelela ukuthi kwenzakale okungenza ukuqhuba umsebenzi wenu kube ngcono.
Udirector wethu wabulawa Vendors and Traders Association okhulumile laye kabanzi saze sacina sivumelana ukuthi hayi njoba nakulokunye okwenziwayo ukukhuluma ngama-policies ukuthi nxa kule mkhankaso oyenziwayo oku-advertisewayo like nxa kulama-tenders especially ngoba sikhangela la kujenda ukuthi kuba lama-tenders abakhona ecine ama-young women youth ecine bengakubonanga ngoba i-city council tena iya-flight izinto zabo kuma-emails zabo ku-websites abo be-flight even la ku-gazette so sigcine sesivumelana ukuthi njengoba umumo unzima abantu kabenelisi maybe ukuthenga ama-gazette i-government gazette abantu kabenelisi labo ukuthi bethole idata loku-downloada behambe ku-website so sivumelana ukuthi njengoba sekunama-associations aphilayo asebenza kanye duzane labantu la i-city council isithumele impiko through ama-associations ukuze ukuthi sidlulise leyo mpiko ukwenza ukuthi abantu bengasaleli phandle kukhulunywe la ngama-gender policies you know i-right to work ku-environment enhle bakhulume ba-city council bathi silama-street lights awesola afakwa yi-council okwenza ukuthi omama beyenelise ukuthi nxa besiye emakethe kumbeni besiye ezindaweni ezithiyeneyo bekwanise ukuthi behambe bevikelekile kukhanya bengasukelwa ngamatsotsi so kuningi esikhulume ngakho savumelana lakho it was a fruitful meeting eyenze even lama-youth air out ama-challenges abo lama-locals lama-expectations abo le city council layo isitshenisile ukuthi le open doors policy njenge-PVTA lakho sincomile njalo i-city council ukuthi sike saphatheka eku-upgrading i-city bylaw yethu sifakile lathi imbono yethu abe-city council bayithatha bayicubungula bayinanzelela bayithatha layo imbono yethu kuningi nje singathi singakulungilungisa yembe ama-policies kumele ebe-friendly to informal worker especially ama-young workers so sizabe sihlalisana phansi ku-round table le-city council siqoqisana
lo nkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ekhona leyo koBulawayo. Ngokutshona kwelanga izolo besekulabantu abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lambili 22,092 abakade sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 okuhle kwakhuphula inani lasebehlatshwele ijekiseni okwakuqala daya kwabedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million ukuthi abazinkulungwane eziphezu kwezilichumi 12,700 abahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelele inani lisiya kwabaphezu kweyisigidi lengxenye i-1.6 million. Ukunjalo nje izizalwane zakwele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 zitshengisele ehofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo zisithi alumiswe lolu hlelo kuphinde kwesulwe lemgoqo yokuvikela ukumemetheka kwemkhuhlane lo. UThuso Khumalo zethulela lolu daba eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Away with vaccine! Away with the mask! Away with the lockdown!
Leli icuku labangafuna ukuzwa ngokuhlatshwa kwamajekiseni okuvikela i-coronavirus ngesikhathi belibhekise ema-ofisini kamongameli Cyril Ramaphosa. Abakade betshengisela laba bethesa uhulumende umlando ukuzama ukubabamba ngamandla ukuthi bahlabe ijekiseni le bethi iyabulala. Umphathintambo wezempilakahle kwele South Africa usanda kwazisa ukuthi baphakathi kokuhlaziya amaqhinga aza kwenza abantu bahlabe amajekiseni awe-COVID-19 vaccine kugoqela le mibono yokuthi kungenzakala abantu bagcine sebebanjwa ngamandla ukuhlaba. Omunye wabe betshengisela labo unkosazana Sibongile Sithebe uthi kwephula ilungelo lakhe ukuthi abanjwe ngamandla kufaka into angayifuniyo. emzimbeni wakhe uthi njalo osekubaphazamisa ukuthi sekulabaqatshi asebeqala ukutshela izisebenzi zabo ukuthi nxa zingahlabanga zizaphelelwa umsebenzi.
Ngichuza ukuthi ngife nalegazi uNkulunkulu angiphelona, angifuni enye into ezofakwa la kulo wami umzimba. Angisabi ukuthi izongibulala, ngifuna ukubulawa uNkulunkulu, angifuni ukubulawa yinto efakwe la.
Nkosazana Patricia Smith laye obeyingxenye yalokhu kutshengisela ukuthi okwenza angayifuni Jackson ukuthi kulabantu abayisikhombisa abaziyo ababhubhayo ngemva kokuhlaba iJackson le. Abanye ke bebesithi abukho ubufakazi bokuthi iyasebenza njengoba labahlabileyo beqhubeka bewuthola lo mkhuhlane. Kodwa ekufikeni kwabe betshengisela laba emahofisini kamongameli Ramaphosa, amapholisa abalisile kungena njengoba bebengagqokanga amamask befunga begomela ukuthi ngeke bewagqoke. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi abavumelani le mibono yokuthi amajekiseni e-COVID la ngawokubulala abantu. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla ukhuthaza osowabo ukuthi bayihlaba ngoba kukhanya liyakhwela inani labafayo abangahlabanga nxa uqathaniswa lenani lalabo okucatshangelwa ukuthi bafe ngemva kokuhlaba amajekiseni la.
Asibe nethemba, siyehlise ulaka, siyehlise nokwesaba ngoba esikhathini esiningi ngendlela engibona ngakhona okunye kusuke kuyikwesaba kuphela ukuthi lento ingathi ngoba kuyinto esiqalayo. Kodwa ke angiwabona amavaccine kungenziwa into engabhubhisa umhlaba because this thing isabalele umhlaba wonke hayi izwe.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati othi kuqakathekile ukuthi uZulu aqaphele imbiko yamanga ngalesi sifo.
Okwenza abantu abaningi bengahambi ukuyohlatshelwa ukuvikelwa isifo secorona imbiko etholakala kwabanye abantu ethi yona abantu abahlatshelwa icorona bafaka izimpilo zabo engozini.
Kwele South Africa usanda kwazisa ukuthi liyehla inani labafuna ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-coronavirus. Phakathi kwezalwane zakwele South Africa ezizigidi ezingamachumi esithupha 60 million bangaphezudlwana kwezigidi ezilichumi lambili over 12 million asebehlatshiwe, kanti ke asebehlatshiwe ngokugcweleyo bedlula kancane izigidi ezilihlanu over 5 million. Sebe siyafika izigidi ezintathu over 2.7 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa, kanti asebefile sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi esishiyagalombili over 81,000. Inkampani elawula ukusetshenziswa kwemithi yokwelapha kwele South Africa, i-South African Health Products Regulatory Authority, ithi abukho ubufakazi bokuthi ukhona umuntu osebulewe ijackson ye-COVID-19 vaccine kwele South Africa. Ithi kulabanye abahlatshwa le ijackson bevele belezifo ezithile okuyizo ezigcina zibangela ukufa kwabo hatshi la amajekiseni. Umphathijambo zempilakahle na ukhuthaza amapholisa ukuthi abophe labo abethula imbiko yamanga ngamajekiseni lawa. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yodubo lokuvalelwa amanzi mahlayana kanye lenhlawulo zamanzi ezibuya zikhuphukile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Udubo lwamanzi lokhu luyinsindaba phenduli koBulawayo. Izakhamizi zikhala ngokuthi ahamba mahlayana kungela lakwaziswa ngumanisipala ukuthi inkinga ingaphi sibisibili. Esinye sezakhamizi zakoBulawayo inkosikazi sisasenkosi Nkandla uthi okudanisa yikuthi athi ingahamba lapho esebuya ayabe engahlanzekanga.
Sizobunzima bukhulu esihlangane labo khathesi, kodwa isimanga esilazo yokuthi izulu line kakhulu kodwa amanzi lokho ehamba okungala timetable ukuthi anytime yabona amanzi engasekho ungakwazi ukuthi kuhamba njani. Amanzi angkhona kwesinye isikhathi nxa ebuya aphenduka elekhala enyabi sesabeka, okusuka lathi kuseduze ukuthi amanzi ahamba kangaka ku-10 singakaze siphiwe le timetable ngoba kwezinye indawo ukuthi ahlala bo 2 days engekho. Lokhu kuyafethuza njalo kuyasimangalisa, kuyasihlukumeza njengezakhamizi zakoBulawayo ukuthi izulu linile sikhangelela ukuthi singakabi lambi amanzi kathesi kodwa sosisenjaleni yamanzi already.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esihlala eWoodville, unkosikazi Maria Mhlanga uthi bona kabasawathendi amanzi empompini.
Amanzi ahlupha ngale uthile ubuyi bhawunza amanzi izimpompa ziphumi manzi akubuyi manzi eWoodville. So zithi kwenzeni njengoba amanzi ehlupha kangaka, vela kula manzi kubuyi bhawunza encane. Sometimes abantu bashota amanzi ibuyele ingasaphenduka abantu besala bengela amanzi.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi izakhamizi zisebenzisa amanzi adlulisa inani okumele balisebenzise ngelanga.
Ama-investigations ethu sithole ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi esingathi i-consumption kuloke kuphezulu kakhulu. I-average figure of 519 liters per person per day, that defined ngaba abantu bayisebenzisa, but thina besiphezulu sifika as high as 716 liters per person a day. Lokho kutshengisela ukuthi ukusebenzisa kwamanzi ngabantu abathola amanzi from iTuli Reservoir iphezulu kakhulu from i-World Health Organization standard, 850 liters per person per day. Lokhu kutshengisela ukuthi amanzi asetshenziswa kakhulu, njalo abantu kabahlali within i-water rationing limit ekhona edolobheni eku-650 liters per day per household kuma-medium nama-low density areas.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi abantu bakhangelele ukuthola inhlawulo ephezulu yamanzi ngoba besedlulisa isilinganiso sabo selanga.
Njengedolobho besihamba through i-COVID-19 pandemic njengelizwe njengomhlaba jikelele, ngalesi sikhathi si-affected by COVID pandemic, i-billing ibi-based on ama-estimates. Now ama-estimates besiwasebenzisa sikhangele ama-household allocations, kodwa kuthe kufika uJune noJuly ka-2021 i-billing yasisuka yahamba ku-actual readings lapho esihambe sabala khona ama-meter. Sithe sesibalule ama-meter yikho sithole khona ukuthi ama-consumers kufanele expect ama-bill aphezulu kakhulu, ngoba sinazelele ukuthi ama-consumers amaningi asebenzise amanzi aphezulu ukwedlula ama-allocations abo ayi-ration yelanga u-650 liters per day.
UZulu jikelele wakobulawayo ukhala ngokungatholi amanzi ngesikhathi, ukuthola amanzi angahlanzekanga kanye lenhlawulo ephezulu yamanzi abangawatholi ngendlela okulakho ukudala imikhuhlane. Ngakwelayo icele ikhansili ikhala ngabantu abatshontsha amanzi, bethi sebeqalile ukuqhasha abantu abahamba belungisa impompi ezivuzayo engasafiki kuzakhamizi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, yebo, yebo. Thokoza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa lengcwethi kwezempilakahle, ababalisi kanye labafundi ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson elivikela i-coronavirus elizweni. Sikhangele njalo udaba lokuvulwa kwezikolo ngesikhathi i-coronavirus ilokhe isidla ubhedu eZimbabwe. Azulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo, lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangile ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Isigodlo sikamongameli welemelika ese-White House sibika ukuba umsebenzi wokukhipha amasosha aleli lizwe kwele-Afghanistan uqhubekela phambili lanxa lokhu udibana lesikhubeko sokuhlaselwa ngama-rocket. Ababona lokhu kusenzakala batshele intatheli zindaba ezeReuters ukuba abezomvikela belemelika benelise ukuvimba inengi lama-rockets lawa engakafiki esilindweni sendizimachina lapho akade eqondiswe khona. Umongameli Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Joe Biden bahlangene labemulisa bakubutho abalichumi lantathu abafele engozini yokujikelwa amabhomba esilindweni sendizimachina eseKabul kwele-Afghanistan ngeviki edluleyo. Umongameli lomkakhe bebekhona njalo embuthanweni wokubekwa ngenhlonipho kwabakubutho laba enkambeni eDover Air Force Base eseDelaware. Inhloko kahulumende yakwele-Malaysia umnumzana Simel Sabrir Yaqob osanda ukuthatha intambo zombuso ngemva kokunqoba kukhetho ubikwa esehlukanise kwabemuli lasehofisini yakhe ku-South Isolation ngemva kokuba seduzane lomuntu ofunyenywe ele-COVID-19. Lokhu kwenze engenelise ukuba khona ekufungisweni ukuqala umsebenzi kwabaphatha intambo bakhe kanye labasekeli babo ngomvulo.
Ngokuhlandla lezenotho, ukukhuphuka kwembadalo yesikolo kanye nendingeko zabafundi sokubangele ukuthi abanye abazali behluleke ukubhadalela abantu babo indleko zama school fees lokunye okugoqela ama uniforms. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Ezinye izikolo zivikwa zixotshe abantwana abangabhadalanga imali yefisi namuhla. Abazali bathi kabayenelisi limali ngoba ikhwele kakhulu. Nansi isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube.
Iskool fees sikhwele kwezinye indawo ngabo $400 kwezinye indawo ngabo $500 abe eMelika. Kuyona lithemu nje ezacetiswa ikakhulu izikolo lezi zizimele ukuthiwa ngama private. Laba ke abezikolo zika ze government labo bafakile imali eziningi kakhulu. Hayi nje kuphela ku school fees ku lokho kuthiwa yilevi ukukhwelile kakhulu.
Uncube uthi ukukhwela kwezinto zonke kunsukwana ezedluleyo kwenze umumo wanzimela abazali ngamandla.
Kukhweleke amayunifomu, kwakhwela izicathulo, kwakhwela amabhuluku abafana, iziketi zamankazana, konke akukho okungakhwelanga. Ngakho ke ubunzima abazali abahlangene labo bukhulu kakhulu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Nxa sikhangele kuvula kwezikolo la ngomumo womnotho abadala basebunzimeni, ikakhulu ngakhangela ukubana amandla edola leZimbabwe awile emavikini amabili abathathu adlulileyo, sithi kwi-inflation okwenza ama-prices amaningi ahamba aya phezulu, okutho ukubana laba abaningi izisebenzi abadala abangenelisanga ukuthola i-pay increment loba ukukhwezelwa uholo basesimini esibi kakhulu, abangeke bezibenelise ukwenza yonke into efunakalayo ezikolo.
Ushoko uthi kulokuxotsha abafundi izikolo lohulumende kumele baphe abazali isikhathi sokudinga imali.
Okwadala loba izikolo loba uhulumende angakwenza kathesi yikuba navumela abantwana babuyele esikolo, abadala abanika amathuba okudinga imali esingathi ngama-payment plan aspread i-payment ye-school fees, yikho angakunceda ngabadala.
Omunye umzali ongathandanga ukubethwa ngegama utshelele umsakazo ukuthi ifizi yengane yakhe kwesinye isikolo esizimeleyo eGwanda ikhwele isuka ku-$175 yaya ku-$233. Isiphathamandla senhlanganiso yabantu asebaya kumpentsheni i-Association of National Social Security Retirees Trust umnumzana Gideon Shoko uthi baningi abakumpentsheni abangasenelisi ukubhadalela abantu babo.
Ezikolo phela bafuna ukuthi imali phambili umuntu emfa, so kunzima ukuthi bazayithola ngapi imali abantu. Njengoba ukwazi wena ukuthi khona abantu lapha eZimbabwe unemployment is standing at 96.4, kutsho ukuthi khona ipopulation yeZimbabwe enkulu yabantu abantwana abalabantwana esikolo kabasebenzi.
Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda uthi lokhu kuveza ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF.
Impilo ibanzima nsuku zonke eZimbabwe mahlabezulu. Ividiyo elithe iqalisa intengo yechukela, sinkwa, impuphu, isepa esikuthi ngama basic commodities aqonge ayafike emayezini. Umuzi labantwana abangu 5 sokufuneka ube ne 70,000 RTGS, uzayithatha ngapi wena vele ungasebenzi?
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi izikolo zenza okusemakhanda azo. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele angenele.
Kanti izikolo zizakhwela njani? Kuyini okutshintshileyo? Njalo amathemu akhona njengoba esemafitshane kakhulu kwedlulisa amathemu kade sisiba lawo. Kanti kuyini ozokukhweza i-school fees?
uhulumende kumele angenele alungisise umumo lo ngoba ukona ukuthi ay school fees sikhwelile kulezi izikolo nje eziphosezi phongu kwezi school fees sokudliwa imali kuphela akusela ndlela zesiqondana lokufunda kwabantwana abantu imali kayikho ngakho ke impilo yakho yenza impilo zabantu zibe nzima kakhulu ngoba imali yakho na vele kayikho ebantwini
isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro yena utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli izikolo ukuthi zixoxe abafundi abangabhadalanga ischool fees. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Banda ukuphiwa isikhundla sokuba umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Agricultural Society umnumzana Andrew Mativiri uthi umbukiso walonyaka wezokulima oyarare agricultural show uzaqhutshwa kusukela mhla ka 27 kumpandula ugqitshwe mhla ka 1 kumfumfu abafisa ukuzobukisa lonyaka babikwa bezamela babe ngabahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokupheleleyo kumbe baveze incwadi zokuhlolwa nsuku zonke ukuthi kabalalo leli gcikwane uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDr. Matibiri uveze lokhu emhlanganweni lethathe lezindaba eHarare wokwazisa ngokuqhutshwa kombukiso weHarare Agricultural Show walonyaka esithi uzabe wehlukile kulo wanyaka enye.
During the show there will be booths outside the park where visitors can get a free.
Kuzakuba lendawo lapho izethekeli lizothola ukuhlolwa khona kungela nhlawulo ngesikhathi lombukiso uqhutshwa kuthi phakathi khona kuzokuba lendawo lapho abafuna ukuhlatshwa bezohlatshwa kungela nhlawulo kuzakube kuthathwa lama temperatures kuwo wonke amagedi okungena phakathi.
Umnumzana Efidlela Ncube wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uyalisola inyathelo likahulumende lokuvumela abahlatshiweyo kuphela ukungena embukisweni wezokulima weHarare Agricultural Show.
Abantu bengakaphoqelelwa ukuthi baveze izithupha eziveza ukuthi bahlatshiwe. Kumele kube sekwenzeke konke okudingakalayo ukuthi abantu bahlatshwe esibalela ukuthi kube khona lawo majekiseni. Okwakhathesi amajekiseni ashoda.
Okwenziwa nguhulumende uDlela Ncube uthi yikwephula ilungelo loluntu.
Ngawuzathi abantu kumele babe sebehlatshiwe bonke abeza emhlanganweni kumbe abangena emsebenzini kumbe abangena ezikolo. Kodwa lelo jekiseni libe lingekho kuyo yonke indawo ukuze kube lula ukuthi abantu bahlatshwe. Kuyikwephula ilungelo labantu lokho, kumele kuvinjelwe.
Okusekelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone ama events kahulumende kakhulu yibo abakuqakathekisekayo ukuthi nxa ungahlatshwanga angazake ube part and parcel of ama events ayenziwa nguhulumende. Kodwa ke akuba njengamandla nxa ukuyikuthi ke awuhlatshwanga njalo bawufuna ukuhlatshwa uyayiyekela ke ukungena leyo event.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Fully Value Support for the Cause of Agriculture and Attended Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability, lately Celebrating Unprecedented Growth. IHarare Agricultural Show ngumbukiso omkhulu wezokulima elizweni jikelele ovame wenziwa sokugqitshwe imibukiso yezokulima ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe. Uvame wenziwa ngoncwabakazi minyaka yonke kodwa lonyaka lanyakenye awenziwanga ngaleyo nyanga ngenxa yokuqhamuka kwesifo se-COVID-19. Owalonyaka umbukiso ubikwa uzavulwa okusemthethweni ngolwesine mhla ka 30 Mpandula nganxa umqondisi owezas engasatshongo ukuthi ngubani ozaba engumhlonitshwa ngalolo suku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abanini bamabhizinisi. Awe informal sector bahlanganela bekhansili yakobulawayo lapho abaxwayiswe ukuthi bebhalise amabhizinisi abo ngokusemthethweni ukuze benelise ukuphatheka labo kunhlelo ezifana lama-tenders alikhansili. Izizalwane zakwele South Africa eziphikisana lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 zitshengisele e-ofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe zisithi alumiswe lolu hlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.